Alleluia. Alleluia. Lokwese mose mangwana nano msara mambo Jesu Kristo ishe wedu. Amen. Regentoro mukana uno ndigona kupa uremekezo kuna mfundisi Pastor Gore na Pastor Munganirwa nema elders vari ku High Glen pano pa show kunze Great Tidings Mount Zion ndipe kwazisa kuna Pastor Chipara Ushe na mama my elders ari pakati pedu nana mama nemadhikoni mudhikoni yesu yedu pakati pedu nechechi ya Jesu Kristo yakavakoshera regai tigone kungoombera Mwari wokumusoro kudenga vagone kutiitira zvakanaka. Ndanichakumbira kuti mungoimba zvishoma pamusoro pakudenga kuti Mwari vagone kutibatsira. Pastor Gore pavaitidzidzisa vaiti kana uchida kutanga kuparidza dzimweni dzenguva unokwanisa kutongoti vaimbi vakubatsire pakuparidza. So ndo zvandiri kungoita kuti Mwari vagone kutibatsira. Hamusi kuzoimba imba zvenyu rwese, muri kungoimba kuti tigone kubatsirwa naMwari mangwana nano. Amen.
Pamsoro pakudenga kunava tsvene voga ipo pamsoro pamsoro pakudenga kunava ameni kunava baba kunava kunava tsvene voga aiwa pamsoro
pamsoro
pakudenga kunava kunava tsvene voga ipo
enda Mwari. Mwari wakanaka nguva dzose uye vane hanya neupenyu hwedu. Nhasi tiri kupfuura pamberi nemusoro wenyaya watakatanga last week. Last week ndaiparidza pamusoro pekuti tendeka nokuti Mwari vakatendeka. Ndiwo musoro wenyaya. So ndakapa musoro wenyaya iwoyu ndikati last week it was part 1. Focus yatanga tinayo tanga takanangana nekutendeka kwaMwari ivo mbune. Kutendeka kwaMwari pachezvavo. Haleluya. Kuitira kuna vanga vasipo ndokwataibva nako kuti Mwari vatiri kunamata vari kuti tigone kwa vakatendeka ivo pachezvavo vakatendeka. Haleluya. So part 1 kutendeka kwaMwari pachezvavo. Part 2 ndoyandiri kuparadza nhasi uno. tendeka nokuti Mwari vakatendeka. Kutendeka komunhu kuna Mwari. Kutendeka komunhu kune mumwe munhu. Haleluya. Regai ndigone kuti zvipatikidzike zvikwane munguva yandinayo. Ndotenda kuti Mwari achandibatsira kuti chadoti gone kubata chibatsiro mangwana nano. Munoziva Mwari vakatipa zvese zvakaringana zvakakodzera kuti gone kuvanamata. Tigone kuva vakatendeka pamberi pavo. Haleluya. Kana tichinamata Mwari, Mwari arikungotsvaga type munhu akatendeka pane zvese zvaachaita. Haleluya. Nokuti Mwari vakatendeka, kune vakatendeka kwavari Mwari vari kutogadzirirwa korona kuti ivo pavachadzoka kuzotitora mumwe namumwe tigozogamuchidzwa korona mumwe namumwe maringe nekubata kwaunenge wakaita. Haleluya. Da kuti werengere Bhaibheri soko raMwari pana Mateo chapter 25 ndine ndimambiri dzada kuti gone kuverengerwa. Dzimwe changu dzinge ndichingobata tichienda takadaro. Mateo chapter 25 kubvira pa 14 kusvika pa 24. Matthew chapter 25 verse 14 kusvika pa 24. Mozoverenga zvakare Nehemia chapter 7 verse ya 1 kusvika pa verse ya 2. Kana mapawana mutiverengerawo kuti Mwari vagone kutibatsira. Matthew 25:14-24. Nehemiah 7, 1 to 2.
Ndichaverenga shoko kubva kubhuku ya Mateo pa chapter 25 kubva pandima ya 14. Inoti, nokuti zvakafanana nomunhu akaenda kune imwe nyika, akadana varanda vake, akavaronzera pfuma yake. Akapa mumwe matarenda mashanu, mumwe maviri, mumwe rimwe, mumwe nomumwe zvakakwanirana, zvakakwanira simba rake, akaenda kune imwe nyika. Pakarepo iye akapiwa matarenda mashanu, akaenda akaita mhindu nawo akawana mamwe mashanu. Saizvozvo akapiwa maviri akawana mamwe maviri. Asi akapiwa rimwe, akaenda akachera pasi akaviga mari yaIshe wake. Nguva huru yakati yapfuura, Ishe wavaranda ivavo akasvika akagadzira mashoko navo. Akanga apiwa matarenda mashanu akati, Ishe makandipa matarenda mashanu, tarirai ndawana mamwe matarenda mashanu. Ishe wake akati kwaari, zvakanaka muranda wakanaka, wakatendeka. Wakanga wakatendeka pazvinhu zvishoma. Ndichakuisa pamusoro pezvinhu zvizhinji, pinda mumufaro waShe wako. Akange apiwa matarenda maviri, akauyawo akati, Ishe makandipa matarenda maviri, tarirai ndawana mamwe matarenda maviri. Ishe wake akati kwaari, zvakanaka muranda akanaka, akatendeka. Wakanga wakatendeka pazvinhu zvishoma. Ndichakuisa pamusoro pezvinhu zvizhinji. Pinda mumufaro waShe wako. Akanga apiwa tarenda rimwe, naiye akauyawo akati, Ishe ndakanga ndichikuzivai imi kuti muri munhu ane hasha. Munokohwa pamusati makadyara. Munounganidza pamusati makakusha. Zvino ndakatya ndikandoviga tarenda renyu pasi hecho chinhu chenyu.
Nehemiah chapter 7 verse 2.
Ndichaverenga kubva kubhuku ya Nehemiah pa chapter 7 pa verse 2. Inoti ndikagadza Hanani mununʼuna wangu naAnania mubati wenhare vave vatariri veJerusarema nokuti akanga ari munhu akatendeka achitya Mwari kupfuura vazhinji.
Haleluya. Ishe ngavaropafadze shoko ravo raverengwa. Haleluya. Haleluya. Amen. Ndachimbosaka tiri pasauti kuti panapa pakaoma pamusoro pane matombo apa. Pakaoma. Unogona kumboti haleluya kuti ugone kuzvisimbisa. Nekuti hapasi pekujairira. Ukaona vakupa jairira, something is wrong. Haleluya. Ndirikungotaurira munhu achazouya kuita something panapa. Ukaona uri kujairira panapa, something is wrong. The moment atatoti panoparidzwa ivhangeri panapa, patosiyana nepaground riri kutoiret uku. Patosiyana. Nekuti patosanangurwa zvakakosha zvedenga. Haleluya. Taverengura Bhaibheri soko raMwari. Nawe ndirikutaura pamusoro pekutendeka komunhu kuna Mwari. Kutendeka kwomunhu kune mumwe munhu inhau yakakosha zvakanyanya muupenyu hwedu pakunamata Mwari zvinofadza Mwari. Haleluya. Taverengura Bhaibheri soko raMwari yatopuhwa iri separable kana kuti serungano rwakapuhwa. Tikadzokera Bhaibheri soko raMwari kuna Matthew chapter 24 inotsanangura pamusoro pezviratidzo zvokudzoka kwaKristu. So indima iri kuteverana nekupa warning kwatiri kana kuti chenjedza kuti nguva yatiri tiri munguva iri yekupedzesera. Haleluya. Nguva zhinji ndaiona nyaya iyi ndichingoitora pasurface nechepamusoro ndisina kuita udzamu nayo. Asi ndotenda Mwari wakazongondionesa kuti zvirungoreva ndezvokuti izvo tiri kuchenjedzwa nekuti Mwari vane zvauri kutarisira kutigone kuita pabasa ravo mukati meumambo hwavo. Haleluya. Faithfulness kana kuti to be faithful. Ndaitsanangura last week ndichiti izvo ukanzi uri faithful zvinongoreva kuti wakatendeka. Ndoshona yacho wakatendeka. Kana munhu achinzi akatendeka zvingoreva kuti uri munhu anovimbika, uri munhu anotrustika, uri munhu asingafumi akurasisa, uri munhu asingachinje chinje, une integrity, une hunhu. Haugoni kubvisa character, good character, pamunhu anonzi ari faithful. Ukanzi uri faithful kuna Mwari zvingoreva kuti wakamira upright pamberi paMwari. Mwari anovimba newe. Chingocherechedzai Job zvaakabvunzwa naMwari, zvakabvunzwa naSatani. Mwari akatokurukura naSatani mbune. Zvanzi wamboona murande wangu Job here? Zvairewa kuti Mwari vaitongovimba naJob. Kuti kunyange zvodini, as long as usina kubata mweya wake, hapana chaunogona kumuita. Because Job, Mwari vaiziva kuti aivimba naMwari. Ave munhu akatendeka pana Mwari. Ndo rimwe gamba rekutendeka pamberi paMwari iroro. Haleluya. So tiri kuti ngatendeka pamberi paMwari, kuvimbika, kutrustika, kuva reliable. chinhu kana chiri reliable zvongora kuti izvo munhu wese apaka mota panza ari kutenda kuti mota yake haingotangi kuramba umuka auya nayo achiziva kuti ichangomuka tichienda kumba ari kuti izvo iri reliable anogona kuvimba nayo so munhu anongopinda obva atokuti makii cekeke vhum akungoziva kuti mota yakatendeka i mota inovimbika i haindirasisi pamberi pevanhu haleluya ndokuva reliable unoita chinhu panguva yaunenge uri kufanira kuchiita haleluya mwari wokumusoro kudenga ngavatibatsire vatiitire zvakanaka mangwanani ano pabhuku raverengwa muna Nehemiah chapter 7 verse ya 2 tinorangarira bhaibheri soko ramwari nyaya nhoroondo yaNehemiah chapter 1 chapter 2 panotumwa nhume panotumwa varume mumwe wacho ndiHanani akatotumwa kubva kuJerusarema achienda kunoona Nehemiah kuzomuudza kuti hakuna kumira zvakanaka kuJerusarema masvingo zvaunoziva akaparara mageti ese akatsva murume akauya nenyaya uyu ndiye anonzi Hanani haleluya padomwa varume vaviri vasirwa basa naNehemiah pandima yataverengerwa Nehemiah akangorangarira kuti murume anonzi Hanani ndiye akauya nemwadhi yekuonesa kuti zvaugere kunoku kuchishandira mambo kunoku kuJerusarema hazvina kumira zvakanaka haleluya so murume akanga ari sirius akatendeka pakumirira zvinhu zvamwari iye Hanani ndosaka Nehemiah akamudoma kuti ngave mumwe wevanhu vachasara apo Nehemiah anga akugadzira kudzokera kwaakanga akakumbira chinhu chadzoka haleluya mumwe murume adomwa anonzi Hananiya paurume tu wadomwa naNehemiah Hananiya akanga ari mumwe ainzi pavanhu vakawanda akanga ari munhu aitya Mwari so haugoni kupatsanura kutendeka nekutya Mwari hauzvipatsanuri munhu akatendeka automatically munhu anotya Mwari zvaanoita kwaanoswera zvaanoenda achinoita anoita achiziva kuti kudenga kuna Mwari anondiona haleluya so vadomwa varume avo nokuti Nehemiah akanga apedza basa rekunga avaka masvingo mageti akanga akutopedziswa haleluya akuda kudzokera kubasa rake akati handingasii pasina vanhu vari responsible akati ngapasare varume vavira so ndiri kuti izvo iwa munhu anogona kudomwa kuva reliable kuva dependable kuvimbwa newe rega kuti vatungamiri vashaya munhu zvachose kuti ngatingapani kuti anotungamira sero gurupu unonzvenga nzvenga hausi reliable haleluya tingapani kuti atungamirire mukwaya mupresident worship be reliable mufundisi vagoni kurara hope kuti fodo nokuti kune vanhu vakatendeka vanomira panzvimbo dzavo vakatendeka pamberi pamwari nekuti vanoziva kuti tiri kuitira mwari achatipa migowe panguva ichakwana haleluya mwari wokumusoro kudenga ngavatibatsire vatiitire zvakanaka bhaibheri rinotsanangura pane vamwe varume kana kuti vamwe vanhu vanongodomwa kwete pakawanda mubhaibheri maringe nekutendeka kwavakaita so ndangoona ndikati mwari kana vachiticherechedza paupenyu hwedomararamiro atiri kuita pakushumira kwavo kwatiri kuita kuna mwari vari kutsvaga munhu akatendekawo pane zvauri kunzi uite Haleluya. Munhu asina kutendeka anenge ramba. Haabatike. Anotsvedza tsvedza. Bvuma kubatika ka. Uitirewo Mwari zvino. Mwari anogadzira saizi kukata zvokunzvenga nzvenga. Rangarirai murume anonzi ndiani uyu? Jona. Agadzirwa saizi. Anonzvenga Mwari ampa mishini kuti aende Ninive. Iye ndiye du Tashish. Anonzvenga. Haunzvenge Mwari. Iwa reliable usanzvenge nzvenge. Usatsvedza pamberi paMwari. Batika naMwari ushandiko naMwari. Kumambo waMwari kuti ukure. Hallelujah. Vakorosi chapter 1 verse 7. Pane munhu anonzi Epaphras. Bible rinoti izvo a dear fellow servant who was a faithful minister of Christ. Epaphras. Hapana pakawanda patonzwa nezvake. Anongori kana umwezi Epaphras minister ari faithful pabasa raMwari. Hallelujah. Zvorau kuti unogona ngosina mukurumbira pane zvakawanda. Usingaonekeri pane zvakawanda. Asi pamashumiro unongo chiita zvine mukurumbira. Hallelujah. Hebrews chapter 3 verse 5. Moses was faithful as a servant in all God's house. Hallelujah. Dai kuri kuchikoro waigona kumisira A++. Kana uchinzi in all Bible riri kudaro. He was faithful in all God's house. Apana akanga achionza na Moses. He was par excellence. Pakwa faithful kuna Mwari. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 4 verse 17. Bible rinotaura pamusoro pa Paul achitaura kuna Timothy. Anoti izvo Timothy was a faithful servant. Timotiyo akanga ari muranda wakatendeka. Hallelujah. Wakorosi chapter 4 verse 9 zvakare. Pane murume anonzi Onesimus. Hallelujah. Paul anotsanangura achiti izvo faithful and dear brother. Brother Onesimus. He was faithful. My dear brother. Awana marizo dzakakura zvino shumira vamusoro pa rume ivava. Asi Mwari vari kutobudisa master iwaya kuti vaive vari faithful. Vaive vakatendeka kuna Mwari. Hallelujah. Kuma deacon. Ma deaconesses. Kuma elders. Nauti Mwari watibatsire. Bible sokora Mwari rinotsanangura 1 Timothy chapter 3 pa verse ya 8 svika pa 13. Ma qualifications ari kudomwa ipapo ehunhu unotarisirwa wemudikoni womudikoness nemadzimai ema dikoni aro anodomwa zvakare and their wives kunyangwe ma elder pane chino one chinoita sekufanana pakati pepe vanhu ava. Those who are faithful. Hallelujah. Vakatendeka kuna Mwari. Kuti vagoni kutungamirira basa raMwari. Mwari vachivimba navo. Hallelujah. Mwari wokumusoro kudenga. Vakuvatiitire zvakanaka. Munogona kuzoiverenga mamega zvenyu. Munonzwa kuti Mwari vakubatsirei. Ndachiverenga ndikatizvo. Panosarudzwa panotsvagwa kana panowedzerwa rege ndikuwedzerwa panowedzerwa madikoni. Haleluya. Atizi isi tinosarudza. Haleluya. Atisarudze chechi haisarudze asi kuti munhu agara achingowa mudikoni. Pakushanda kwaanga achingoita, kushumira kwaanga achingoita, shumira Mwari. Vanhu vanongo rekogonaiza mabasa emunhu iye. Vanongoona kuti uyu mudikoni pachezvo zvako, uyu mudikoni pachezvo zvako. Mabasa anongochiita
usati watombotanga kuita basa reudikoni zviri official unotanga kutongova mudikoni uri kubhenji ikoko haleluya ndokunotangira madikoni ikoko autange wasarudzwa nekuti ukatanga wasarudzwa zvogona unetsa manje ukatadza kumira zvakanaka semudikoni wacho so unotanga kuva mudikoni usati watombouya kumboka remadikoni zviri official haleluya so kuwa faithful chinhu chakakosha paboka remadikoni boka rema elder neboka rechechi yose haleluya kuti mwari wagone kutibatsira pakufadza mwari Jesu wakanaka. Ndikusa ma crutches. Jesu wakanaka. Hallelujah. Mwari vari kutarisira kuti gone kwa faithful. Pakuparidza. Pakupupura. Faithfulness. Ngairatidzwe pakupupura. Ndaiverenga Bible soko ramwari. Isaiah chapter 6 verse ya 1 ichienda ku verse ya 8 verse ya 9 kunyenya 8 and 9 tinonzwa Bible soko ra Mwari risanangura pamusoro pekubvunza Mwari vari kubvunza kuti ko ndiana angatiendera totumani so Isaiah akanga aripo akanga ari munhu akanga atendeuka anatswa naMwari haleluya akugona kuona kwakanaka kwekuziva kuti pane basa ramwari rinofanira kuitwa so akaresponda Isaiah akati nditumei ndiri pano nditumei ndiende haleluya so mwari vari kutsvaga type yevanhu vakafanana nezvakaita na Isaiah anoona the need iripo paumambo hwamwari chikamu chaunofanira kuti ugone kuita semwana wamwari kuti ubate basa ramwari nguva uchiri nayo Pane patanga tine vision. John chapter 9 verse 4. Hanzi tibate basa. Achiri masikati. Nekuti usiku huchauya. Apo tichange sagone kubata basa. Haleluya. Hakuna munhu anodzivisa kuti usiku huye. Unotongouya uchida usingadi. Umwe usiku is incapacitation. Unogona kutanga kutadza kuita zvinhu. Noda kuti hauchakwanisa. Pamwe unogona kutongofa. Zora kuti hauchakwanisa. So mwari ari kutsvaga vanhu vari reliable, vari dependable, vari faithful. Vachabvuma kuenda pamukaha. Woti mwari ndiri pano, nditumei, ndiende kunoparidza evangeri. Hallelujah. Pandima yataverengera Bible soko ramwari. Matthew chapter 25. Iri kungotsanangura pamusoro paKristo iyo mbune. Ari kunzi murume akanga aripo akasiira matarenda kuvaranda vake vatatu murume ari kurehwa ndiki akamirira Kristu haleluya ari kunzi akaenda kunyika iri kure nyika iri kure irungoreva kuti Kristu wakaenda kumusoro kudenga is in heaven haleluya vakapuwa matarenda vatatu ava madisciple vadzidzi vaKristu Neso watendi takatekeshera kuda izvi. Arikunzi matarenda akapuwa iwayo. Matarenda aya zvipo zvakagamuchidzwa. Kune umwe naumwe maringe nekugona kwauinako iwewe. Kwakapuwa naMwari. Nenyasha dzakapuwa naMwari. So hakuna munhu ane excuse. Mwari akatokupa something. Chasara kuti udiscover zvakapuwa naMwari ichocho. Kuti ugone kushandira Mwari. Achiri masikati. Nekuti usiku uchauya. Apo uchange usagone kuita basa.
Haleluya. Mwari ngavatiitire nyasha. Mwari vari kutotarisira. Vakatipa zvese zvakaringana. Kuti gone kuita kutuma kwavakatipa.
Go ye therefore, we are going. Chapter 28, verse 19, 18, 19, 20. Kutumwa kukuru, pakasiwa na Kristu, achisira kwa wadzizi, vaone suo tiripanapu. Vakati endai na izo, zokumaruzi ose, muno paritza ivangeri. Hallelujah. Wanenga vatenda vese muwa dzidzi sekuchengeta murayiro. Vakapa assurance kuti tarira ndinemi kusvika kumagumo. Havana kutuma tiri chega. Dzungoti tizeo kuti tikakoma kutumwa. Mwari washo varipo pa site pedu kuti vaende nesu. Hallelujah. Bvunzari pa site pako ndipo itonga mvangeri. Bvunzari pa side pako kuti uri kuenda here. Pari kunzi go ye therefore kuparidza ivhangeri. Endai na izvozvo kumarudzi ose. Hazvina kudoma kuti usho kunze chete. Kumarudzi ose kwese kwaunenge waenda kune marudzi. Kune munhu ari kufema asingazive Mwari afana kuparidzira kuti atendeuke. Mwana komana waMwari akauya kuzotsvaga nekuponesa chakarasika. Ndakamboiparidza iyo maridzo iyoyo. Ichiri on on haibhuruware. Hai expire. Takaponeswa kuti gone kuva chiedza chenyika. Vazhinji vazive zvokwadi kubva patiri. Wakambotuma mwana achienda seasingade. Kana muri mubereki pane mwe time unogona usimuka ubva wamhanya wega kumba demonstration yekuti kana ndakutuma unoita zvokumhanya haudonze makumbo kunika ufana wakapfeka mabruga yamazovano unomhanya woenda kwawatumwa apafana kuburuka mhenika. Mwari vakataura kare vakuru vedu GT vakatiregaitise muchinyorwa pachinyorwa chiri panapa ichi zvichati ngakanganwa takatoponeswa kuti titendeke pachiono ichi kuparidzwa kwaivhangeri kune vazhinji kuti vazive Mwari vatendeuke. Hallelujah. Zvipo zvatsanangurwa pamatarenda akapuwa 5 wanga vaino ma ministry of gifts ari pamusoro zvipo zvekushumira zviri pamusoro. Hallelujah. Vakapiwa zvipasasi vakapiwa matarenda maviri zvikuenderana nawo nezvaigona kuti agone kuita chandifadza ndechekuti izvo akapuwa maviri akatendeka pane zvidiki zvakapuwa. So iwe kana wakapuwa chidiki haufani kuti ndapuwa chidiki saka handifani kutendeka. Tendeka kuna Mwari pazvidiki zvakapuwa naMwari izvozvo. Kwete muningi kwete ndau kuti muningi na manje. Kwete muningi na akapuwa 1 we. Was selfish. Was rough and rude. Variko vanobvunza Mwari mibvunzo. Mwari akutuma iwo tanga kuita mibvunzo kuna Mwari wacho. Vaona kutongesa Mwari yeMwari akutuma kuti uite zvino. Vakapa zvese zvakaringana. Kuverenga Bible soko raMwari, mabasa aapostle chapter 1 verse 8. Vanzi ipapo kana mweya mutsvene auye pamusoro penyu. Hallelujah. Muchapuwa simba. Mwe zvapupu zvangu Jerusalema, Judea neSamaria. Kusvika kumugumo wenyika. Usho kunze ndo Jerusalem ndo Jerusalem yenyu. Hallelujah. South Park ndo Jerusalem yenyu. Zvongora kuti vari kutanga padhuze pauri ipapo. Tanga na ivavo. Hallelujah. Muchapuwa simba, mweya mutsvene vakatouya. Takatomugamuchira mweya mutsvene. So simba tinaro. Mara havasi kudhimanda zvinhu zvasingagoni. Vakati vamweya mutsvene vanotibatsira. Hallelujah. So kugona kwese tinako. Vaimboka vaimboka kuti kugona ndekwenyu Mwari. Hallelujah. Mwari akati pakugona tiita assignment yavakatituma. Hazi Mwari asina kutendeka. Vanoziva kuti mukangoenda muri mega munorohwa nemadhimoni. Vanzi endai mine simba rangu yamutsvene. Vadzidzi vakaudzwa kuti musaenda garai paJerusarema kusvika Mweya Mutsvene auya. Vakamirira vakapuwa simba. Vakatanga basa. Haleluya. Tiri pano takapuwa simba kare. Mweya Mutsvene tinavo. Ngatiendei naizvozvo kumarudzi ose. Titendeke pamberi paMwari. Kuti Mwari vakatendeka paunhu hwavo. Haleluya. WaRoma chapter 10. Pavesi ya 14 kusvika pa 15. Hanzi, how beautiful are the feet of those who bring good news. Hallelujah. Zakanaka sei dzotsoka dzinouya nenhau dzakanaka. Unogona kusvika pane munhu ari kufunga kuda kuzvisunga. Wosvika unobatsira munhu akasunungurwa. Hallelujah. Mama wakasvika pamunhu akanga achitambudzwa na Satan. Vakasiya munhu aitirwa mushe. Hallelujah. How beautiful are the feet of those who bring good news. Hallelujah. Mwari wokumusoro kudenga. Vatiitire zvakanaka. Vatiitire nyasha. Tendeka pane zvakapuwa naMwari. Be faithful in supporting God's work. Tendeka pakusapota basa raMwari. Hallelujah. Maraka chapter 3 verse 8 kusvika pa 11. Munogona kunyora yanyimo zoverenga. Mwari ari kupasa mubvunzo, hanzi will a man rob God? Ko munhu angabira Mwari here? Pakapapuwa semhinduro. Hanzi munhu anobira Mwari pazvegumi nezvipiriso. Hallelujah. So Mwari zvese zvatinazvo ndimwari akatotipa. Tiri mastewards, tiri vatariri wevhuma yatakapuwa naMwari. Hallelujah. So kana Mwari vachiti muri kundibira, ndachifunga nekati inogona kutonzi broad daylight robbery. Kubira Mwari pachena. Mwari akupa mari. Wapuwa na Mwari $100. Ubva wagona kubvisa $10 tithe. Ubva wapuwa $500. Ubva watanga kusenga mukano. Wakuita unenge usagoni metsi nawo. Hauchagoni kukaukureta kuti 10% i50 ka. Buisa 50 udzosere kuna Mwari. Hauzi dofo toziziya. Ipa Mwari mari yava yakakwana. Usabire Mwari. Hanzi munhu angabira Mwari here? Hanzi muzvegumi nezvipiriso. Ipa Mwari mari yavo. Haleluya. Usaite metsi nemari yaMwari. Kuda kumbochengeta kana kuda kumboinvesta. Zvawawana Bible rinoti 10% yacho ndeyaMwari. Hapana negotiation. Uye Bible rinoti kubhadhara tithe. Unobhadhara kwasuperintendenti kubhadhara maresi nekuzesa. Bhadhara ikoko, bhadhara kuna Mwari. Hakuna uchazesa kudarika Mwari. Bhadhara zvaMwari kuna Mwari. Hallelujah. As a faithful steward, bhadhara kuna Mwari. Offering mpiriso ndo watopa. Tithe no bhadharwa. Offering unopa. Free will offering. Uchinzwa kusundwa mumwoyo mako wopa uchida. Hallelujah. Uchinzwa kuti ndikusapota basa raMwari. Kuti rine sei renderere mberi. Mwari hana kuisa panapo by accident. Akaziva kuti chikwama chako chofanira kusapota basa racho. Ndatine tendura zimbomwe ndikati mari dzai ndirikuparidza inoda futi kuva practical. Ndikati regei iende hayo. Ngaiende kuna Mwari wacho nekuti ndiye Mwari wacho muridzi wezvese. Hanzi nyika nekuzara kwayo ndezvaJehovha. vanhu varimo ufumu urimo ndezvamwari so akangwara anodzosera kuna mwari mwari agare nechikwere chemunhu haleluya ngatitendekei kuna mwari kupa kuna mwari ise sign yekurakidza kutendeka kuna mwari haleluya pazvidiki tendeka kuna mwari ukataza kutendeka kupa 10% ye $500 ko kazopuwa $1,000 unogona kubva washayikwa pachechi pacho zvikuru sei kana tikaziva kuti wawana 1000 unoziva kutengeta kutaza kuchanuna ne 100 uku so tendeka kuna mwari pane zvawapuwa namwari udzorere kuna mwari haleluya auhwande mwari anoona zveseka mwari anenge achiona kuti mwana wangu aropafadzwa ne $500 mwana wangu aropafadzwa ne $5,000 ikaita 5,000 unogona kutobvunda manje 10% of 5,000 500 ubva watanga kufunga kuti 500 yaigona kundiitira zvimwe zvinhu ndatirega kuita mensi nemari yamwari chikobvisa udzosere ndokuzvipedza ukafunga maningi unoheduka safunga maningi nenyaya yemari yamwari haleluya dzorera kuna mwari zvabva kuna mwari tiri pamaprojects atinawo munhu ari faithful zvaanoita haatori mari yetithe obva aenda kunoisa kuproject yeboho uri zvitsotsa ziva nyasa kuona nyaya yacho yakakujekera zvakanaka tiri kuti free will offerings tiri kuti projects funding tiri kuti tithe panapa yawawana ukawana mari nhasi bvisa tithe yacho ukawana mari mangwana bvisa tithe yacho mari kuswera mangwana tithe yacho zvakare ukadziunganidza unogona kupesera vautanga kufunga zvakawanda akachenjera yawawana tora tithe wiso kuna mwari wagara wakanaka that's a faithful servant ndiye azonzi very good faithful servant ngena wakwana kwana because uri faithful so nyaya kuva faithful inopinza denga haleluya kutendeka unokwana kwana mpinda mudenga yata yasanengora nhorondo muna midho chapter 2025 haleluya so musabvisa mari yetithe mo maisa ku project pamagumba tamuka ndapedza project tendeka wotsvaga mari yawaka pledge ku project woisa ikoko tithe yako yongoramba iri kuti iri ikoko zvobatsira kuti umambo hwamwari hufambe hwakarongeka usimukire mwari wokumusoro kudenga vachitiita zvakanaka haleluya hazvigoni kuti ndingoperera pakungotaura pakutendeka kuna mwari bedzi ndisingatauri chimwe chikamu chiripo chakatikoshei zvakare kutendeka kune mumwe munhu haleluya be faithful point number one be faithful to your husband or to your wife yakakosha iyo ndaida kuti paite mupururu faithfulness muwanano imbiru inosimbisa imba yenyu mukapai ginowa ipapo imba yenyu inozunguzwa nasatani kumadhikoni nekumaelder bhaibheri rinotongodoma kuti must be a husband of only one wife haleluya kunyange ukazoona vakawanda mazuva ano vakuti mayellowbone and whatever hazvina basa izvozvo pamberi pako izuda zuda imari isingashande kwauri So kana iwewe wakatoroora uri kunzi be faithful to your one. Madzimai akaroorwa, be faithful to your husband. Varume vakaroora, be faithful to your wife. Hallelujah. Hallelujah. Uye tiri church ye inongobvumidza kuti murume one on one. Ndo church ino imanje Great Tidings Fellowship. I one on one. Bo ndo zviri Bible varutsanangura. So pakutungamira basa ramwari parikutsanangura saizvozvo kuti mwari vagone kutibatsira. Tikaverenga Tito 1 verse 6. 1 Timothy 3 verse 2. 1 Timothy 3 verse 12. Pese panotsanangura pamusoro penyaya faithfulness yatiri kutsanangura. Hebrews chapter 13 pa verse 4. Rutsanwa pamusoro pekuti marriage bed must be undefiled. Hallelujah. Wanano ngairegedze kusvibiswa. Mumwe anogona kufunga kuti kuti amubhedha wekumba kwenyu mubedroom. Kana tichingofunga zviri general togona kuti ndizvozvo all right. Mubhedha wemubedroom menyu ndo uri kunzi ngauchengetedzwe usina kusvibiswa neupombwe. Asi hazvisi kutendera. Bhaibheri hasi kusiya uchitenderwa kuenda kumaloji kuita kunoita upombwe. Nekuti hakuzova kune mubhedha wako. Harisi kukupa mukana wekuenda kunzvimbo iri kure kunoita upombwe. Marriage bed iri kungotsanwa pamusoro pekuti iwanano isina kukonfainwa, isina kusungirwa pakuti mubhedhroom mako kwete. Kwese kwaunogona unga uri usaita upombwe. Mirira Mwari. Tendeka kumurume wako. Tendeka kumudzimai wako. Haleluya. Ibva padautari. Haleluya. Vechidiki munema kuti haizi yedwi. Those who are in an official relationship. Vari muhukama vechidiki vedu. Ndirikuti sianai nekusunyanga sunyangana. Sianai nesika idzodzo. Mwari hafare. Be faithful youth. Atidi maghetto youth. Vanhu ngavatye Mwari. Vanhu ngavatendeke pamberi paMwari. Mwari vakatarisira kuti tigone kuvapiwa. Tiwe uncontaminated. Hallelujah. Mwari wokumusoro kudenga. Vatiite zvakanaka. Pane matipi aripo. Mudzimai wemunhu kana kuti murume wemunhu haafaniri kuwana ushamwari nemunhu ari kuopposite sex. Mudzimai wemunhu woti shamwari yangu ndibaba nhingi kana ndimukoma nhingi. Hazvimeke sense. Baba zvimwe chetezvo. Moti shamwari yangu ndimai loka. Hazviite. Haleluya. Ndiri kuti iko shamwari yako mumwe wako ndiyo waunoenda padhuze naye. Makambona pasta gore wachikwazisa munhu wechidzimai. Nakati this is very good. Vanenge vari nekure kunoko. Asi pane vamwe manje pachechi panotozva kuti hatiite zvekumhorisa kuti hagana opposite sex. Hatiiti izvozvo kuti vana baba vonohaga masisters vonohaga madzimai evaridzi vana mai vashita zvimwe chete izvozvo. Hatiite izvozvo. Haleluya. Tiri kuti God chitendi chedu kutendeka kwedu kuti Mwari vatibatsire. Vamwe vanogona kuita padhuze zvekufemerana chaiko chaiko. Uri baba uri murume wemuridzi. Uyu mudzimai wemuridzi. Moita zvekufemerana kutonzwa hiti kufemerwa. Hazvisiri right. Zvinokompromisa kutendeka kwako. Ndiri kuti be faithful to your husband. be faithful to your wife. Tino tenda mwari. Pari umwa isa nangula kanyaya ka isa nangula chitizo. Anzi uka munuwea kangasina kutendeka. Angari murume. Zuganzi. Kana uchida kuenda kuku bathroom kuno geza. It's either unuenda ne one of these two. Anzi ukaenda nefoni yako, it's okay. Ukaenda nemudzimai wako, foni ngaisari. Zvaurungorova ndezvekuti izvo technology yakupa mukana wekuti munhu awe unfaithful. Pane zviri kuvigwa mukati mefoni. Ndo type yekuti kana zvidara foni anobuda panze kodaira foni. Hatidaro. Daira foni wagara muno wamwo. Wamwanzo kuti idhiri here kana kuti chii. Ndio vamwe vanosiya foni yake iri pa silent. Pakafona madhuve. Inongo iye ndi anongoona kuti pane incoming call. Airire zvoti vamwanzo kuti pane foni iri kurira. Tikuti tendeka siya foni yako irire. Ende unogeza wega vamwe vachiona foni yako uku. Bisa password foni yako ionekwe. Mwari vari kutsvaga munhu akatendeka kwavari neakatendeka kune mumwe wake uyu. Ndi Mwari avashanduki. Vanoramba zvimwe chetezvo zuro nhasi nekusingaperi. Ukaita shamwari dzako nyangwe dzekuchikoro dziya paunoti izvo makondacts evanhu vekuchikoro vawakadzidza navo. Manzi, uyu anga ari head boy wangu. Head boy wa nhasi here. Achiri head boy wako. Siyana nezvakadaro. Cut off unnecessary contacts. You maintain your faithfulness. Kuti Mwari vagone kuzviwanira. Wanozoti faithful and good. Servant. Mwari wakatarisira mumwe nemumwe wedu kuti tigone kuramba takamira pavari titendeke. Vanoshandirwa kumabasa nevanoshanda kumabasa. Bhaibheri rinotsanangura iro kuti kana uchishanda shanda sekunashe. Uchingoshandira murungu wako kana angavo wemhando ipi. Shanda kumunhu iyeye kunyange achikudzvanyira asingakupi mari yakakwana. By the way, mari haikwani munombozvidziya. Mari haikwani. Tikafuma takupai chibag chemari. Munogona kutanga kutotioneka. Makwenda unogara kukamufinza. Makukamufinza makupusha matrori ekuti mari yese yamuri kuwana ipere. So mutemo wemari haikwani. Hallelujah. So shanda kumurungu wako kuna boss wako sekunashe. Zvingoro kuti tendeka. Tendeka kuna murungu wako iwe nyive nyakushanda iwe. Tendeka kumurungu wako sekunashe. Hazvina mhaka kuti anokupa mari nguva yapera. Tendeka kwaari. Iwe nyakushandirwa tendeka kuvashandiri wako. Wapo mari yavo yakakwana shamwari. Wapo mari yavo nenguva. Mwari vatiitire zvakanaka. Vatiitire zvakanaka. Panogononga paine vari pakati pedu. Vatanga kusvika panzvimbo paneke kutanga. Ndataura pamusoro pekuti ndime yataverengerwa. Kristo Jesu pavachadzoka. Semuenzaniso watapiwa. Vachadzoka Kristo Jesu. Semadzokera akaita murume uyu azodzokera kunoona varanda vake vatatu. Kuona mari mashandiro avakaita. So pavanodzoka Kristo Jesu, ndiri kuti izvo vachakuona uri munhu akaita sei. Vachakuona uri kurarama munyika here. Haleluya. Ishe Jesu pauri kudzoka. Vari kuuya kuzotitambira. Kune vakatendeuka. Kune vakamugamuchira. Vakamutora kumuita ishe namambo namuponesa upenyu hwavo. Ndo vari kuyungwa naKristu ivavo. Haleluya. So ndiri kuti mangwanani ano. Kana uri pakati pedu. Usati watendeuka. Usati vapa upenyu hwako kuna Kristu Jesu. Ndiri kuti mukana ndiwoyu. Siko simudza ruoko rwako. Kuti muparidzi ndakuti ndigone kumukona kunamata neni. Jesu ndinomuda. Bhaibheri rinotizvo hakuna rimwe zita ratakapiwa kudenga nepanyika ratingaponeswe naro kunze kwara Jesu mwanakomana waMwari. So ndipo mukana watinawo. Usanyara pamberi pewani. Just raise your hand. Tigone kunamata tese. Utore Jesu awe ishe namambo namuponesi woupenyu hwako. Haleluya. Regai tione maoko ari kusimuka. Regai tione maoko ari kusimuka. Kana varipo ngavasimudze maoko. Tinamata tese. Utore Jesu awe ishe namambo namuponesi woupenyu hwako. Haleluya. Mwari wekumusoro kudenga. Vakuitire zvakanaka. Ndikuchenda kuti mumwe namumwe ashanda kuzorarama. Achitendeka pamberi paMwari. Kuzvipa kuna Mwari paservisi. Yemunhu akatendeka. Kushandisa zvipo zvakapuwa naMwari. Semunhu akatendeka. Murume nemudzimai kuva munhu akatendeka. Vanoshandirwa vanoshanda kuva vanhu akatendeka. Kunyange pakubata property yaMwari tiva vanhu akatendeka. Mwari wekumusoro kudenga vakuitire zvakanaka. Vakuropafadzei. Amen.